ivo vakanisa zvinotinetsa kuti vari serious here nekuti mukana wenharirano uripo wakatogadzirwa nevamunangagwa kudhara saka zvinotinetsa kuti chimwe chava kuda chii mukana wacho uripo wepolad panogona kuva vasingagutikani nokuumbwa kwepolad asi takakosha kutaurirana kasandoda tiri kuti hatisi kuziva kuti vari serious randa vari serious kana vari serious dare racho rekuti vanhu vataurirane riripo repolad
regai tirwe kuna vadzokora vadzokora pindirai tirwe
tinoziva tese kuti vashamisa vagara vari munhu mukuru vaine pfungwa huru kubva pavakaita mutungamiriri wemdc vaingoratidza kuti vane njere dzakanyanyisa vane njere dzekuvaka nyika njere dzekuti vana vezimbabwe vagare pamwe chete vakabatana munozviziva imi kuti vashamisa vakatombonyora tsamba vachinyorera vamunangagwa vamunangagwa nevamwe vekuzanu naiva vana musarao vakatotanga kuita nhambe nenyaya yetsamba iyoyo yange yanyorwa navashamisa asi izvozvo zvose zvaingoratidza kuti vashamisa mutungamiriri werunyararo mutungamiriri asingade zvekurwisana asingade zvekuti munyika muite mhirizhonga saka ndo pari kubva ndo hwaro hwenyaya yavashamisa kuti pavanowana mukana vanotaura kuti uyai tigare pasi titaurirane
vamusara musiyano uri papi wekunge vashamisa vachitaura vari kupolad nekunge vachingosangana kuti pagadziriswe matambudziko ari kuonekwa
musiyano uri pakuti vashamisa vari kuda kuti vaite dare ravo vari vaviri hadzisi nyaya dzavashamisa navamunangagwa kana dziri nyaya dzavo vari two ngavasangane vafonana nevataure vari vaviri asi kana dziri nyaya dzezimbabwe ngavabatanidze vanhu vese vezimbabwe vatungamiriri vese vosangana vogara pasi voonesana ndo zvatinoziva zvinokwanisa kuti zvinhu zvidi zvitaurike papa ipapo zvinhu zvacho zviri kunetsa tikazozviongorora isusu sezanupiefu nyaya hombe iripo ndeasanction anova akashedzerwa nanavashamisa nevamwe vavo saka ndaurirano yatingangorai tichi ndeyekuti ivo vashamisa ndovataurano nenyika dzekumadokero zvidzidze masanction
vadzokora pane vamwewo vari kuti vashamisa vanopinda papi munhaurirano idzi tichinzwa kuti vakati vasiyazve matongerwo enyika pindurai tinzwa
vashamisa havana kutaura kuti vakusiya zvematongerwo enyika vakataura kuti vari kusiya musangano unonzi triple c nekuti wapindwa napongwe vachiri kuita zvekurwira kodzero dzevanhu ndo patinosiyana nana vamunangagwa nana vamusara honai papapa vari kungoropora vachitaura zvokuti vatungamiriri ngavaende vanogara pasi haisi nyaya yevatungamiriri haisi nyaya yemapurezidenti inyaya yevana vezimbabwe saka kana zvichinzi ngapaitwe nhaurirano haisi nhaurirano pakati pavamunangagwa navashamisa inhaurirano pakati pevana vezimbabwe vakavhotera vamunangagwa nevakavhotera vashamisa ndo zvinenge zvichitaurwa izvozvo ngavachigara pasi zvatinoudza vashamisa ndo zvavanofanirwa kunotaura ikoko kwavanenge vachiita nhaurirano saka vanhu vanofanira kupanzwisisa ipapo vanotodawo kugadziriswa vamunangagwa saka vangakwanise kuti vanocheya polad yacho iyoyo
vamusara hanzi nyaya yemasanctions hapana asingazivi kuti masanctions akabviswa asi zanupf inongoramba ichiimba rwiyo rwemasanctions
masanctions akapendiwa nanavashamisa vachibatsirana nenyika dzekumadokero kuitira kuti vabvise hurumende yezanupf vagowana kubatsira nyika dzekumadokero kuba zvinhu zvemuno muzimbabwe vachiendesa munyika dzekumadokero ndopane nyaya ichoto ipapo saka nhaurirano ipi neipi inofanira kuitwa inofanira kuti vashamisa nevamwe vavo ngavamire kutema masanctions ngavamire kuita zvimbwasungata zvenyika dzekumadokero
maitawo musara tipete chirongwa vadzokora nyaya yezvirango iyo anzi ndimi akakoka zvirango
ndezvemugotikwaturo izvo hakuna zvakadaro regai vashamisa vangopinda munoona zvinhu zvese zvinoswera zvave tekerere munyika yezimbabwe.